Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye naudzedu dzanasi china chivabvu 3 2018. Nengo dzezano PF dzoratidzira muHarare dzichiti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa munyika yose. Vanorwira kodzero dzevanhukadzi vochema-chema nerekuti madzimai haana kupiwa mukana yakaenzana nevanhurume musarudzo dzeprimary elections dzichangobva kuitwa nezano PF. Zimbabwe inocherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, vatori venhau vachiti mitemo inobata vatori venhau haina kumira zvakanaka munguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo. Vashandi vemabhanga voratidzira zvichitevera kusawirirana kwavo nevakuru vakuru vavo panyaya yemuhoro nezvimwe zvichemo zvevashandi. Studio 7 inotarisa zvakadzama kushandiswa kwemidziyo yehurumende musarudzo dzezano PF pamwe nekupiringi kwakaitwa dzimwe nengo dzeTeam Lacoste nechikwata cheGeneration 40 kwakaitika muzano PF primary elections. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mabatirwo emadzimai mumaprimary emapato ezvematongerwo enyika. Muchirongwa, kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 13630 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika, mungave muri mubato rezano PF kana muMDCT. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.